Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 2021. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vakazvipira kutora matanho ekuderedza zviri kukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze, asi vakati zvirango zviri kuvakanganisa kuita izvi. Hurumende yoronga kudzika mutemo wekusunga zvisvarwa zvenyika zvainoti zviri kukokera zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vafa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 4679. Vanhu makumi matatu kusanganisira vana vechikoro vapfumbamwe kuBulawayo uye vamwe vatatu kumasvingo vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu nevanomwe, kana kuti 133,007. Bazi rezveutano rinotiwa vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana matatu negumi nezvinomwe zvine gumi, kana kuti 3,317,010 vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Vabayiwa kaviri sezvinokurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana matanhatu zvine mazana mana nemakumi mashanu nevatatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vataura pamberi pemusangano wekushanduka kwemamiriro ekunze, kana kuti climate change, kuGlasgow kuScotland, vachiti nyika yavo yakazvipira kuita zvose zvinodiwa kuti ideredze kusvibiswa kwemweya wekufema. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu nhasi, vaMnangagwa vati vakazvipira kuzadzikisa zvibvumirano zviri kuitwa kumusangano uyu, asi vakati vari kumbokanganiswa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Vatiwo nyika dzakabudirira dzinofanira kubatsira dzevarombo idzo dzisiri kukanganisa zvakanyanya mamiriro ekunze.
The expectation is that major emitters will scale up mitigation action and show greater interest in adaptation. Decisions at this COP26 should strengthen the implementation of current national determined contributions. It is further imperative that the said emission reduction targets are anchored on supporting, financing, and equipping countries to gradually and sustainably migrate from fossil to renewable energy. Notwithstanding that, as a country, we are a net sink. I'm pleased to highlight that Zimbabwe has revised its nationally determined contributions and committed to a conditional 40% per capita greenhouse gas emission reduction target by 2030.
Zvinhu zvinosuwisa kuti matambudziko ezvekushanduka kwemamiriro ekunze anokanganisa zvakanyanya nyika dzevarombo dzisingawanzokanganisa mamiriro emweya wekunze. Nekudaro, nyika dzichiri kubudirira dzinofanirwa kubatsirwa nemari kuti dzikwanise kuzvidzivirira kubva kumatambudziko aya. Zimbabwe iri kuita zvose zvainogona kuona kuti yaderedza nyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze.
Vachitaurawo pagungano iri, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakumbirawo regerero kuvatungamiri venyika dzepasi rose nedanho rainge ratorwa nevavakakunda musarudzo vaDonald Trump rekumbobuda muchibvumirano chakakosha cheParis Agreement cheukurudzira nyika kuti dzitore matanho ekuti mamiriro ekunze asanyanye kushanduka. VaBiden vativo nyika dzichiri kubudirira dzinoda mari inosvika biriyoni zana remadhora kana kuti 100 biliyoni pagore mukuderedza nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Vati America ichaparura urongwa hwemabhiriyoni matatu kana kuti 3 biliyoni pagore mukubatsira munyaya dzekugadzirisa mamiriro ekunze. Asi panyaya yezvirango veAmerica neEuropean Union vari kurambawo vakamira semusambangwena vachiti hurumende yavamunangagwa inofanira kuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Hurumende yeZimbabwe yanga ichitiwo vamunangagwa vachasangana nemutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson, asi pane mashoko ari kubva kuhurumende yeBritain ekuti zvinenge zvakona n'anga murapwa achida sezvo vaJohnson vakabatikana zvekuti havakwanise kutaura navamunangagwa. Mukuru musangano runorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti Zimbabwe inoziva hayo zvinoda kuitwa kuti zvirango zvibviswe.
Kana vaBoris Johnson vachiti vakabatikana havakwanisi kutaura navamunangagwa, kungotaura kwemadimikira kwekuti havadi, zvinoreva kuti mashoko ekuti kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose kuri kuda kumuka haasi echokwadi. Musangano uri kuitwa kuScotland kuGlasgow uri pasi pesangano reUnited Nations pane mitemo yekuti vatungamiri venyika dzepasi rose vanotendedzwa kupinda kumusangano iwoyu, kwete kuti vanenge vakokwa. Saka zvinoreva kuti iko zvino vatungamiri vakaita savaBoris Johnson veBritain nava Joe Biden vekuAmerica vanenge vachiona sokuti havakwanisi kuita hurukuro navamunangagwa pari zvino, nekuti kwakare kumusha kuZimbabwe zvakawanda zvisati zvagadziriswa.
Musangano wekuScotland uyu uchapetwa musi wa12 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tichiri panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanokokera mabasa musangano rePlan International mudunhu remasvingo vaTrek Muraudzi.
Chazvakanakira zvokushanduka kwemamiriro yemwaka, zvakanakira kuti hazvisi zvokuti unotoverenga bhuku kana kunonzwa kuti zviri kunzi zvinoti. Aiwa, zviri kutonzikwa zvichitoitika patiri nguva nenguva mararamiro edu.
Zvii zvamungati zviri kubuda mutsvakurudzo dzamakaita imi sePlan International nevanasikana vemunharaunda dzakasiyana-siyana panyaya yemamiriro ekunze?
Tikati munguva yapfuura iyoyi takaita tsvagurudzo yakaitwa navanasikana mudhistrikti reChiredzi nereCholocho. Vanasikana vega vomene vachiyamurwa vakaita tsvagurudzo yavo yekuti vaone kuti mamiriro ekunze anombovafambira sei. Zvakabuda mutsvagurudzo iyoyo zvinonanga pakuti, chokutanga, nzara. Kunowanda nzara maerewa nemamiriro ekunze, nekuti iko zvinoi zvaakuita kuti mvura inogona kusanaya samanayiro ainofanirwa kuita. Zvirimwa zvobva zvatadza kusvika chazvachose, vana vese navanhu vakuru yangovenzara. Pakare ipapo mvura yekunwa chaiyo chaiyo vanasikana vakabudisa pachena mutsvakurudzo iyoyo kuti haichawanikwe pedyo kana zvomumatsime haichawanikwe, kwaakutofamba rwendo kuti unotakura mvura wouya nayo. Kwaane njodzizve nekuti iwo mashanduka ari kuita mwaka iwaya ndo anowanikwa mazimvura mupengo akafanana naakakukura vanhu kuchipingi akauraya vanhu. Dzaanjodzi idzodzo, dzimba dzichidonha, vana, vanhu vakuru voshaya pokugara. Mukatarisazve mararamiro edu evasikana, tingangoti mvura chinhu chakakosha muupenyu hwavo. Kana vave panguva yavo yekumwedzi vanodawo mvura yakawanda, vakaonazve kuti mvura iri kunetsa kuwanikwa. Saka zvimwe zvezvinhu zvakawanda zvinowanikwa mukati mekuti kana kunze nekushanduka kwakuru kuita ndo mabatira azvinoita raramo yewani. Pakare ipapo munotozoona kuti vamwe vanotorega nekuenda nekuchikoro, nekuti kana uine nzara kudzidza kunonetsa, maakutotsvaga kuti zvinomuita sei kuti munoshava muwanewo chokubata. Saka ndo pandatini climate change haitowanikwe ichiverengwa mubhuku, iri kutowanikwa mumararamiro edu zuva nezuva chairo.
Tinoona pari zvino kune musangano mukuru wemamiriro ekunze. Musangano uyu wakakosha sei nyanya kune mii vanoshanda munharaunda dzinogara vazhinji.
Musangano uyu wakakosha zvikuru nokuda kwekuti kushanduka kwekunze kuri kuitika nyika dzose pasi pano. Hapana nyika inosara, dzese dzinotobatwa neimwe nzira yekushanduka kwemwaka kuri kuitika kuburikidza nekushanduka kwekunze. Zvakakosha kuti Zimbabwe senyika ivepo kuti ione pane mikana yakati wandei wokutanga ndokuti inokwanisa kudzidza zvokuita mukati mekushanduka kunenge kuchiita mwaka, ionawo kudzidza kubva kune vamwe nokuti zvinonzi kugara nhaka kuona dzevamwe. Wodzidza wokuona kuti ngaite sei zvavanozouya kuno vanenge vabva kumusangano ikoko wodzidzisa vamwe vedu kubva kuvana kusvika kuvakuru, vakuru vamatunhu, vakuru venyika uye navakuru vetsika namagariro edu kuti zvive zvinhu zvinotifambira zvakanaka. Pakarepo zvakanaka zvekuti tivepo pamusangano nekuti mukatarisa magariro atakaita isu nyika dzichiri kubudirira, isu tinonyanya kurwadziwa nekushanduka kunenge kuchiita mamiriro emwaka. Towanikwa nyika iine nzara, vanhu vasina zvokudya zvakakwana.
Vanokokera mabasa musangano rePlan International mudunhu reMasvingo vaTrek Muraudzi vari parunare kuMasvingo kwakare naMavelas Muhlanganya wewe Studio 7. Munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJames Manzou vaudza paramende nhasi kuti bazi ravo rinotsigira urongwa hwekuti nyika idzike mutemo unoranga vese vanokumbira kana kukurudzira kuti nyika yeZimbabwe itemerwe zvirango. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaManzou vataura mashoko aya apo vange vari kupa humbowo kukomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika pamusoro pechikumbiro chesangano reZimbabwe Anti-Sanctions Trust chekuti paramende idzike mutemo wekuranga vanhu kana masangano anokurudzira kana kuita zvinhu zvinoita kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi. Vati vanozvitsigira nekuti zvinopa kuti vanhu vasapandukire hurumende.
Individuals and organizations desist from behavior that supports illegal sanctions imposed on the Zimbabwean economy and livelihoods could help in curbing these undesirable.
Kuvepa kwemutemo unoranga vanhu kana masangano anotsikira zvirango kunogona kubatsira muhondo yekurwisa kuti zvirango izvi zvibviswe.
VaManzou vati bazi rezvemutemo rave kutonyora bhiru remutemo unoranga vanhu nemasangano anokurudzira kana kukumbira nyika dzekunze dzitemere Zimbabwe zvirango zveupfumi. Asi vati kunyange hazvo vachitsigira mutemo wakadai, bazi ravo richaramba richiita nhaurirano nenyika dzakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi, vachiti nhaurirano pakati peZimbabwe neEuropean Union dziri kufamba zvakanaka. Vatiwo gwaro rakaburitswa nenhumwa yeUnited Nations amai Elena Dohan avo vakashanyira Zimbabwe kwemazuva 10 mwedzi wapfuura rakaratidza kuti zvirango zviri kuvhiringa upfumi uye zvinofanira kubviswa. Asi vakatemera zvirango izvi veEU neAmerica vanoti hazvisi kuzobviswa kusvika munyika mave neutongi hwechekerere uye vanoti chauraya nyika kutadza kutungamira neuori. Mumiriri wechiredzi South Munational Assembly vaKalisto Gwanetsa veZANU PF vanoti vanotsigira kuti pave nemutemo uyu.
And I believe we should go ahead and enact such a law.
Ini ndinotenda kuti tinofanira kugadzira mutemo wakadai.
Izvi zvatsigirwa nemumiriri weHurungwe East Munational Assembly vaTakundwa Masenda veZANU PF.
I would like to just express my disappointment at some leaders of the opposition who went on to rubbish the UN rapporteur's report, which was very disappointing because in the first place they are the ones that went to beg for sanctions to be imposed on Zimbabwe.
Handizi kufara nevamwe vatungamiriri vemapato anopikisa avo vakashora gwaro renhume reUnited Nations asi vari ivo vakaenda kunokumbira zvirango izvi.
Asi mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaFelix Mafam vaudza Studio 7 kuti bato ravo rine kodzero yekutaura pfungwa dzaro pamusoro pezvirango negwaro raMai Dohan.
Saka isisu tine mvumo yokugadzirisa zvataraona kutizo rapotoa uyo akatidana within that meeting ndo pakabuda msangano ndo pakabuda community yake kana kuti preliminary results zeyake kuzonuranika pachena kuti amai ava vakanga vauya vakatonyora kare saka tine mvumo internationally and constitutionally that you have the right to dispute peacefully and following all protocols. Ndozva takaita.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaWebster Shamu vati komiti yavo ichashedza gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuti vazotsanangura kuti vave papi nekunyora bhiri repatriotic act. Asi vamafa vati kana Zimbabwe ikadzika mutemo uyu zvichaita kuti ukama hwayo nedzimwe nyika hurambe huchipa.
Saka naivoyu ukangoitwa zvinoreva kuti Zimbabwe icharamba iri pari ya state isina shamwari. Masanctions nyika dzese dzichapedzisira dzakuvapa kana neUnited Nations ikapedzisira ichiti vana vabatsirike. Dai isu tiri zano taibva tarega the advice yatikavape kuti vave recognized ngavatsemure chibhili ichocho chinonyadzisa ndicho chiri so retrogressive chiri kuenda kuna 12th century.
Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi neEuropean Union muna 2002. Muna 2003 America yakatemerawo zvirango zveupfumi vamwe vakuru vakuru muzano PF nehurumende nemamwe makambani nekuda kwenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu kuita sarudzo dzakasviba nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rakanangana nekukurudzira kumiswa kwekumbunyikidzwa nekutyorwa kwekodzero dzevatori venhau kana kuti International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Vatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti kunyange vatori venhau vari kushungurudzwa zviri pachena, hapana chiri kuitwa nehurumende kusunga vanenge vapara mhosva idzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumhemberero dzezuva ranhasi dzaitwa muHarare, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati kushungurudzwa kuvatori venhau hakuna kunaka sezvo kuchisvibisa hurumende.
Reports of intimidation of journalists and harassment, they greatly impact on our work as government, especially now when we are seized with our government and re-engagement, our engagement and re-engagement efforts.
Nyaya yekushungurudzwa nekutyichidzirwa kwevatori venhau inokanganisa basa rehurumende, kunyanya panguva ino tiri kuedza sehurumende kugadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika.
Asi mumwe mutori wenhau vaFortune Maduku, avo vakashungurudzwa muna 2020 vaenda kumusangano wevatori venhau waive wakokerwa nesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, ZINASU, kumuzinda weImbala Carrendals, vanoti kunyange hazvo vakanomhanara nyaya yekushungurudzwa kwavo kumapurisa, hapana ati asungwa.
Kusasungwa kwevanotyora kodzero dzevatapi venhau inyaya inotishungurudza chose, nekuti mukushanda kwedu tinotarisira kuti kana pane anenge atyora mutemo or akanganisa kushanda kwevatapi venhau, anofanira kuiswa pamberi pedare rezimhosva otongwa. Seini ndine nyaya yangu yandakambosangana nayo mugore rapera iro patakarohwa tikatorerwa midziyo yedu yebasa tichitora nhau pakambani yeyo inonzi Impala. Saka nanhasi takaripota nyaya yacho kumapurisa, asi up to now hapana ati asungwa ende hatisatambonzwa anything from mupurisa akapiwa nyaya yacho.
Vamwe vanoti vari kushushikana nekushungurudzwa kwevatori venhau ndiva Leopold Munende, vanoshanda nesangano renhau renewzimbabwe.com, vanoti vakarohwa nemasoja gore rapera vachipomerwa mhosva yekufamba nguva yecovid-19 curfew, kunyange mutemo uchiti vatori venhau vanokwanisa kufamba chero nguva.
Patinomhanara mhosva dzemapurisa dzekutirova dzekutisunga zvisiri pamutemo, tanengu wachitaura navo tangatikumbira kuti vanhu vatorwe vasunge mutemo ushande pavari, asi tirikuona kuti zvinhu zvazvisi kuitika. Tava anenguva tichitaura nemutauriri wemapurisa vaponat assistant commissioner, asi tirikuona kunge hapana chati chatanga kuitika.
Mukuru werimwe sangano revatori venhau, Remedy Alliance of Zimbabwe, vaNigel Nyamutumbu, vati vari kunetsekana zvikuru kuti pamhosva dzese dzakamhangarwa nevatori venhau vakashungurudzwa hakuna vakasungwa. Vanyamutumbu vanoti vari kuita hurukuro nebazi rinoona nezvekufambiswa kumashoko kuti izvi zvisaramba zvichiitika.
Samapoka eMedia Alliance of Zimbabwe tagara pasi tikapa kutsutsunywa kwedu kuti muZimbabwe hakuna mumwe chete ati ambogariswa dare mushure mekunge aonekwa kuti akarova mutori wenhau zvisiri pamutemo.
Mutungamiriri weZimbabwe Union of Journalists ZUJ vaMichael Chideme vanoti tsvagiridzo yakaitwa nesangano ravo muna Gunyana gore rino yakaburitsa pachena kuti kushungurudzwa nemapurisa ndiko kuri kunyanya kukanganisa vatori venhau kuita basa ravo. United Nations inoti kubva muna 2006 kusvika muna 2020 vatori venhau vanodarika churu chimwe chete nemazana maviri vakaurayiwa, uye pane vakaponda ava vakawanda vacho havana kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane mashoko ekuti vanhu vatatu vafa, vamwe vanodarika zviuru zviviri vakakuvara, iye vamwe vakawanda havasi kuzivikanwa kuti varipi mushure mekunge imwe imba yemudurikidzwa wedzimba makumi maviri neimwe waondomhoka muLagos kuNigeria. Zvinonziwo panga paine vashandi zana pamudurikidzwa uyu. Hapana ari kuziva chakonzera kuondomoka uku, asi izvi zvinogara zvichiitika muNigeria nenyaya yekutadza kuvaka zvakanaka. Mukuru wemapurisa muLagos vaHakim Odmosu vatenda kuti pane vatatu vafa, vakati vamwe vatatu vaburiswa vari vapenyu. Matunhu maviri muAmerica anoti Virginia neNew Jersey ari kuita sarudzo nhasi dzekutsvaga magavhuna matsva. Sarudzo idzi dzakakosha zvikuru kubato remaDemocrats nemaRepublicans, sezvo dzichinzi munongedzo wekuona kuti dzimwe sarudzo dzichaitwa gore rinouya dzedare reparamende dzinobuda sei. Vari kukwikwidzana muVirginia ndiva Terry McAuliffe vebato reDemocratic Party uye vaGlenn Youngkin vebato remaRepublicans. KuNew Jersey vari kukwikwidzana ndiva Phil Murphy veDemocrats navaJack Ciattarelli vemaRepublicans. Pfumi dzinoti dzinowirirana nemashoko akataurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube yekuti zvigadzirwa zvemunyika zvakakwira mumwedzi mipfumbamwe yekutanga kwegore rino kubva muna Ndira kusvika muna Gunyana. Muzvinafundo Ncube vakataura mashoko aya svondo rapera kuVictoria Falls kumusangano wekunzwa pfungwa dzevanhu paurongwa hwebhajeti regore rinouya. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanowirirana nemaonero aya vachiti zviri kuoneka kuti makambani ari kuwedzera zvigadzirwa zvaanoburitsa.
Ndirikubvumirana nezviri kukuriswa navamutuli kuti capacity utilization iri kukwirira, iri kusimukira zvanyanya kukonzereswa nekusimukira kwaita agricultural sector nekuda kwemvura yakanaka yatakawana gore rino. Saka zvaita kuti industry yedu output one capacity utilization zvisimukire.
Mumwe anoti anowirirana nemashoko amuzvinafundo Ncube imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada avanoti muono uyu wakanaka kunyange hazvo zvisati zvasvika chaipo pavanotarisira.
Zvigadzirwa zvedu zviri kutaridza kuti zviri kusimukira. Manufacturing industry yedu iri kurecover. Capacity utilization kana kuti kukwanisa kugadzirwa kwezvunhu kwakwira kubva pa41 kusvika pa56%. Uyezve manufacturing industry yedu inotarisirwa kuti ichakura by 6.2% gore rino iri. Izvi zvinoreva kuti mabasa anotangawo kuwanikwa.
Dr. Mashakada vanoti
manufacturing industry yedu yanga yakadzikira zvachose. Takasafa yainonzi deindustrialization, makambani achivhara, vashandi vashaya mabasa. Asi zvinezvi tinoona kuti vaya vanogadzira chikafu nevanogadzira mudzanga yefodya namamwe masectors, machemicals, furniture, beverages nezvimwe zvakadaro zvinenge zviri kutengwa chaizvo. Makambani acho ari kusimukira maplastic leather and shoe. Tirikuona kuti ya zviri kusimukira zvinofadza ruzhinji. Ndo recovery yacho bit by bit, economy yedu ichaita kwazvo.
Dr. Shitambara na Dr. Mashakada vanowirirana vose kuti kuna zvakanaka kwemvura mwaka uno pamwe nekusadzimwa dzimwa kwemagetsi zvakabatsira mukuwedzera uwandu hwezvigadzirwa makambani emunyika. Asi maonero enyanzvi idzi anopesana nemaonero eimwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vamasimba kuchera. Avanoti pane dambudziko rekuti vanxube vari kutarisa manhamba vasiri kutarisa kuti kana zvigadzirwa zviri kuwanda mitengo yazvo iri kudzikawo here muzvitoro. Vakuchera vanoti zvinhu zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nemitemo yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 zvakadzosera zvinhu kumashure munyaya dzekushanda kwemakambani.
Zvinhu izvozvo zvisanyanya kuoneka pane zvinhu zvakawanda zvinozopindira zvakafanana nekuti magetsi ariko here, zvakafanana nekuti iwo mitemo yakaita seyecovid yanga iripo yekuti vanhu vanga vasingakwanisi kuenda kubasa. Saka zvese izvozvo zvinodzora business kumashure.
Asi Dr. Mashakada vanoti kunyanga hazvo zvinhu zvaiyo kusimukira mumakambani, chishuwo chavo ndechekuti makambani anogadzira mbatya anga achivhura.
Kana masanction akabviswa tinotenda kuti zvichaenda futi pane imwe nhano yakanyatsonaka. Saka tinoda kungotenda kuti mapolicies ari kuitwa iwawo NDS1 nebudget redu zviri kuvandudza upfumi hwedu. Mainvestors ari kuuya zvishoma nezvishoma, asi hazvisati zvanyatsokuti gedye patinonyatsokuda. Manufacturing yedu yakaafektwa, vana Visco Steel havasati vamuka, vana Cold Storage Commission vachiri pasi, nemamakambani mahombe vana Zimasco vakaafektwa and so on. Saka tinotenda kuti dai hurumende yaramba ichiita open up the economy neinvestment climate yedu yeimprovawo.
Kunze kwekunge zviri kuchemwa nevamwe vari kuti zvinhu hazvisi kufamba nenhano dzinotarisirwa zvagadziriswa, tarisiro yekuti makambani ange ave kushanda ari pazvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana panopera gore rino inogona kuramba iri chiroto. Munhau dzemitambo, mutambi wetenisi akaita mukurumbira zvikuru Cara Blake ndiye hanzi akavhoterwa nevanhu vakawanda zvikuru pasarudzo dzanga dzichiitwa the 2022 Fan Vote for International Tennis Hall of Fame. Cara akambopedza mavhiki zana nemakumi matanhatu nematatu ari pamusorosoro pamapoints mumitambo yevanotamba vari vaviri kana kuti doubles. Mutambi wetenisi wekuItaly Flavia Pennetta akapedza ari pachidano chechipiri achiteverwa naIvanovic wekuSerbia. Iri rimwe danho rakakosha kuti Cara Blake apinde munhoroondo yemutambo uyu sezvo pachavhota vatori venhau vanonyora nhoroondo yemutambo uyu, uye vamwe vakatosarudzwa kare kupinda munhoroondo yemutambo uyu kana kuti Hall of Fame.
Kwazwai vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kurukura nevechidiki nezvemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tiri kutarisawo kuti vari kufambisa sei mabhizimusi avo panguva iyo Zimbabwe yoedza kugadzirisa upfumi hwenyika mushure mekunge hwakanganiswa nedenda recoronavirus. Mure Zimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi. Muine ni Mike Hove, nhasi manheru na8pm.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vakazvipira kutora matanho ekuderedza zviri kukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze, asi vakati zvirango zviri kuvakanganisa kuita izvi. Hurumende yoronga kudzika mutemo wekusunga zvizvaro zvenyika zvainoti zviri kukokera zvirango. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba, olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 2 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
I'm pleased to highlight that Zimbabwe has revised its nationally determined contributions and committed to a conditional 40% per capita greenhouse gas emission reduction target by 2030. Comprehensive strategies are also being implemented.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe lamhlanje emhlanganweni ophathelane lokuguquka kwomkhathi oweclimate change owenzelwa eGlasgow kweleScotland.
Sesibonile eZimbabwe ukuthi ilinye lamazwe elihlukumeza ama-journalist kakhulu kakhulu ngakhuluma ngendaba eke yaduma ngomnyaka ophelileyo kade awona mjayiwa okuthiwa wathunjwa ngabantu ezidrama security agents. Nanamhlanje ula muntu oseke wabotshwa kumbe wabuzwa amapholisa ukuthi indaba kaTawanda Mchewi wayihamba njani.
Intatheli zindaba zeZimbabwe ikakhulu ezisebenza zizimele ziveza ukukhathazeka ngokwephulwa kwelungelo lazo lapho zisebenza. Uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka elithumi lasithupha kusiya kwelithumi lasikhombisa yokuzalwa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe lamhlanje emhlanganweni ophathelane lokuguquka kwomkhathi oweclimate change owenzelwa eGlasgow kweleScotland. Emazwini akhe uMnangagwa uthe eZimbabwe lizinikele ukwenza konke okusemandleni alo ukwehlisa inhlupho ezidalwa ikuguquka kwomkhathi, ikakhulu ukungcoliswa kwawo zintuthu eziphuma emoteni kundizamchina leminye imichina. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lo owe-COP26, uMnangagwa uthe yena lohulumende wakhe bazinikele ukugcwalisa iziqondiso zezivumelwane ezizalotshwa emhlanganweni walonyaka, kodwa udubo nje ukuthi ilizwe lakhe libhekane lobunzima obudalwa izijeziso zenotho athi lazetheswa ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wakhuthaza amazwe athuthukileyo ukubana ancedise amazwe angabayanga lasathuthukayo kunhlelo zayo zokumelana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi.
It is further imperative that the said emission reduction targets are incurred on supporting, financing and equipping countries to gradually and sustainably migrate from fossil to renewable energy. Notwithstanding that, as a country, we are a net sink. I'm pleased to highlight that Zimbabwe has revised its nationally determined contributions and committed to a conditional 40% per capita greenhouse gas emission reduction target by 2030. Comprehensive strategies are also being implemented towards mainstreaming climate change adaptation and resilience across all sectors of our economy.
Umongameli Joe Biden welemenika laye ongena umhlangano munye uthetheleli thuba uxolisa kunkokheli yamazwe womhlaba ngenyathelo esilase lithethwe ngumongameli Donald Trump amnqobayo ukukhetho olwedluleyo elokuphuma kusivumelwano eseParis Agreement sokukhuthaza amazwe omhlaba ukuthatha amanyathelo okumelana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi, i-climate change, ukuze umonakalo ungabi mkhulu kakhulu. Umongameli Biden uthe njalo amazwe asathuthukayo kumele ancediswe ngoba kulesidingeko sokuthi aphathiswe ngemali engafika amabhiliyoni edlula alikhulu $100 billion ngomnyaka ukuze yenelise ukumelana lenhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi. Uthi kunje lemelika liqoqa ukusungula uhlelo lwamabhiliyoni amathathu amadola ngomnyaka $3 billion ezasetshenziswa emsebenzini wokumelana lomonakalo osudalwa yikuguquka komkhathi. Kodwa edabeni lwezitsheziso zezinotho zelizwe lakhe lezemazwe nawe inhlanganiso ye-European Union umange lokuthi lezi zitsheziso aziqondiswanga kuzulu weZimbabwe kodwa kwezinye iziphathamandla zeZANU-PF ezikuhulumende kanye labamankampani labanye osomabhizimusi abadlelana lalezi ziphathamandla emkhubeni wenkohlakalo. Uqhubeke ethi uhulumende angavele aguqule indlela abusa ngayo alondoloze ilungelo loluntu aqhube ukhetho olubalulekileyo kanye lokulwisana lenkohlakalo izitsheziso lezi zilakho ukwesulwa. Uhulumende weZimbabwe ubeke wabika ukubana uMnangagwa uzahlangana lenhloko kahulumende leBrithani uMnumzana Boris Johnson kodwa uhulumende walelo lizwe ubikwa esethule umbiko othi akayisenelisi ukuhlangana lomkhokheli weZimbabwe. Umhlangano ophathelane lokuhlaziya kuguquka komkhathi oweclimate change oqale ngempelasonto eGlasgow kwele Scotland uphela mhlaka 12 lwezi. Ngimele Studio 7 ngise Maryland ngupraxitus Jeremiah.
Uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka elichumi lasithupha kusiya kwelichumi lasikhombisa yokuzalwa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19. Abogatsha lwezempilakahle izolo bethule umbiko wokwazisa ngaleli nyathelo njalo bexwayisa abezikolo, amakoliji lamayunivesithi ukuthi bahlabise abafundi abaleminyaka le kusukela lamuhla. Bathe njalo kuzasetshenziswa ijekiseni elungiswe yinkampani yakwele China iSinovac engenye yamajekiseni asetshenziswa elizweni ebantwini abadala. Uhulumende uthi uphakathi kokucubungula ukuthi abantwana abaleminyaka ephansi kwelichumi lasithupha bengahlatshwa yini labo lanxa sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezedlula kancane ezintathu 3.3 million. Uhulumende uthi elokhu ekhangelele ukuthi inani leli lifike kuzigidi ezilichumi i-10 million ngompalakazi ukuze ilizwe lifinyelele isibanga sokuthi selivikelekile i-herd immunity. Intatheli zindaba zeZimbabwe ikakhulu ezisebenza zizimele ziveze ukukhathazeka ngokwephulwa kwelungelo lazo lapho zisebenza njalo zihlukunyezwa nguhulumende kunye labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emkhosini owenzelwe eBronte Hotel eHarare ukunanza usuku olwe International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists oqoqwe ngokusebenzisana kwabe Media Alliance in Zimbabwe MAZ labe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Emazwini afundwe ngumqondisi ohlangothi olubona ngezentathelo zindaba ezisebenzela amanye amazwe uDr. Ivano Gurira emele unkosikazi Monica Mchwangwa umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uthi bazimisele ukubona ukuthi imithetho ekhona elizweni iyazilondoloza sikhathi sonke intatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Uthi kodwa kumele lazo zilandele leyo mithetho.
You will appreciate that our quest for a free, safe and protective media environment does not mean that journalists will be allowed to roam freely and break the law, but instead to roam freely within the law, which I am convinced is designed to protect them.
Ukuba khona kohlangothi lezokuthapha izindaba okukhululekileyo akutsho ukuba intatheli sezivunyelwe ukwenza santando zisephula umthetho. Kodwa kumele ziwuhloniphe lo mthetho wona owenziwa ngendlela yokuzilondoloza.
Isiphathamandla senhlanganiso elawula ukusebenza kwentathelizindaba eyeMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, uNqaba Machazi ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kwalolu suku.
Kwenza umsebenzi wentathelizindaba asokucala, sizabezama lathi ukuthi njengentathelizindaba singezelele kuaccountability letransparency ukuze ukuthi amazwi ethu athuthuke. Yike oqakathekileyo khona lokhu. Ngokubona kwethu Zimbabwe le ngelinye lamazwi elingaphathi kuhle intathelizindaba. Sesibonile eZimbabwe ukuthi ngelinye lamazwi elihlukumeza ama-journalist kakhulu.
Uqhubeke elandisa ngezinye zezehlakalo esezithe zabakhona eZimbabwe lakwamanye amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika uMachazi zokuhlukunyezwa kwentathelizindaba kodwa engekho obotshwayo.
Kakhulu ngakhuluma ngendaba eke yaduma ngomnyaka ophelileyo kade awona mjehiwa okuthiwa wathunjwa ngabantu esidama security agents. Nanamhlanje awula muntu oseke wakhuluma wabotshwa kumbe wabuzwa amapholisa ukuthi indaba kaTawanda Mcheiwa ihamba njani. Siyathola ukuthi eMozambique kulo Ibrahim Mbaruko osesiyakwanisa 19 months wacatsha kodwa asizwa lutho okukhulunywa ngaye namapholisa aphendla indaba yangkhona abatsho lutho. ETanzania kule ndaba kaAzori Gwanda yosekwanisa iminyaka emine kungaziwa ukuthi waqondaphi ngo-2019. Ilizwe lakhe lathi hayi kutsho ukuthi enxeso wafa kodwa lanamhlanje asikabona isidumbu sakhe. And abantu abaphendle amapholisa ukuthi bephendle ukuthi andikwenzakalani ngempilo yakhe.
Isikhulumeli senhlanganiso yentathelizindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association in Zimbabwe, YOJA, uLeopold Munende, uthi imikhosi enje inika intathelizindaba ithuba lokukhulumisana lamapholisa ukuba azwisise ukuthi zisebenza njani.
Ilanga leli liqathe kakhulu ngoba lisinika lathi ithuba lokukhumbula osekwenzakele kithi njengentathelizindaba ikakhulu sisezandleni zamapholisa lamasosha. Njalo lisinika ithuba lokuthi sikhangele ukuthi ingxoxo esesike saba nazo lamapholisa sesingaphi ngazo. Sesilesikhathi sikhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi laye yathembisa sibili ukuthi uzalwenzisa udaba lolu ngoba sesilentathela izindaba eziningi kakhulu ezitshaywayo, ezibotshwayo.
Umunende uthi ufisa ngabe ziyahlolisiswa izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentathela izindaba ikakhulu ezandleni zabomthetho.
Kumavila amabili adluleyo kumbe sokubutshwe intathelizindaba kumbe ezingafika ezinhlanu sibili. So sithemba ukuthi ilanga elinje lingenza ukuthi laye uhulumende lengatsha zakhe zingabona ukuthi into abazenzayo azilunganga. Njalo sokuyisikhathi sokuthi beqale ukubopha lokubophisa wonke ongahloniphi ikakhulu amalungelo entathelizindaba. Ngingakhohlwa nabanye kumbe ngingadeleli abanye abalamalungelo abo.
Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazimisele njengohlangothi ukulondoloza intathelizindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
And we promise that we will continue to recognize your rights. Where a crime has been committed against a journalist, please come forward and report. But take note of the date, time and place.
Sizoqhubeka siwalondoloza amalungelo entathelizindaba. Lapho kudale khona icala kuqondiswe kuntathelizindaba yanini mangala njalo lisitsho usuku lwakhona isikhathi lapho lelo cala elidalelwe khona.
Uhulumende uthi eleZimbabwe linganeno kwezokuhlukunyezwa kwentathelizindaba njengoba bengekho asebethe babulawa njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Lolu suku lwahlelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations ukuthi lunanzwe minyaka yonke mhlaka-2 Lwezi. Linhlanganiso ibika ukuba kusukela ngomnyaka ka-2006 kusiyafika u-2020 kule ntathelizindaba ezedlula inkulungwane eyodwa 1200 ababulawa besemsebenzini kodwa iningi lababulalayo abazange babotshwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umabhalane wogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana James Manzou, uthi uhulumende uyasekela ukubunjwa komthetho ozajezisa abafuna eleZimbabwe letheswe izijeziso ngamazwe aphetheya. Uveze lokhu ekhuluma edalele ePhalamende namuhla, lapho wagcizelele ukuthi isithunywa somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ebesiselizweni usikhwicamfundo Elena Duhan laye wagcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ziyenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe. Inhlanganiso ye-Anti-Sanctions Trust ehlezi itshengisela eHarare phambi kwesigodlo sommeli welemelika eZimbabwe yakhalaza ukuthi iPhalamende ibumbele umthetho. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe.
Akwephusi ukuthi abantu uma sebehlulekile ukubusa ilizwe basebenzisa umthetho. Mina angikholwa ukuthi ilizwe lethu uhlupho ngama-sanctions. Bengaze befake umthetho wama-sanctions as long as esikubonileyo sebefike khonale ukuthi bahaye indege edulayo, bahamba le-delegation eningi visas amanye amazwe ukuthi uzathola ukuthi abanye bahambile with a lean delegation, thina sahamba le-delegation yabantu abangani baya emthathweni. Ozibuza ukuthi kati laba abaningi uma ehambe labantu abalikhulu bayakwenzayo. So ukufaka umthetho lo yikuzama ukuthi ukudlova nobugebenga babo bube legal, ngoba okokuqala abarespondi ukuthi kungani kwathiwa bafakelwa zona ezo zijezi, kuyini asebekwenzile ukuthi betshengise ubuntu, ngoba thina anti sibuswa izigebenga. So uma ungasafakwanga amanye amazwe afaka indlela yokuprotekta abantu bahlala behlukuluzwa.
Kodwa uhulumende uthi usekela le inhlanganiso eyaziwa ukuthi Anti-Sanctions Trust.
Umuntu lomfo wabo into eyodwa umntanakhe lo trust ayifomileyo yena. So akwethu trust ebunjelwe ukuthi yefuqa imfuno zabo. Kungaba kubuthi sitase ukukhuluma ngayo ezifu sikhuluma nge-independent trust, hayi into yabo yabo.
Ubona umthetho lo uqondiswa kubobani?
Bakutsho vele phambilini ukuthi uqondiswe kwabalwela amalungelo oluntu, uma uqondiswe kwabaphikisayo ikakhulu abebandla le-MCC alaye. Kodwa ekugcineni kwakho konke bengawenza lo mthetho bewufake, kodwa as long as the actor irresponsible ilizwe alivoti. Bangaze bebiza ama-commissioners, bebiza obani outside, bebuye bethi as long as expenditure yethu sifaka kakhulu imali kuna-productive sector ilizwe kalivoti. As long as ithatha umnotho welizwe for individual benefit, abantu bazanotha sibili njengoba sobonile betshengisa ukuthi bayajabula khonani, kodwa izizalwane lelizwe kuyaqhubeka kuduvele.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sihlolisisa isimo somnotho elizweni esiphazanyiswe ukuqhamuka kobhubhane lwe-coronavirus. Sixoxa labo somabhizimusi abasakhulayo ukuze sizwe ukuba baqhuba njani umsebenzi phakathi kobunzima obudalwe ngokungaqhubi kuhle komnotho welizwe. Sulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wazise ngohlelo lwemelika lokwehlisa udubo oludalwa yintuthu ye-methane. Ubike lokhu emhlanganeni ongenwa yinkokheli yamazwe omhlaba edlula ikhulu kulanga lesibili lalo mhlangano owenzelwa kweleScotland ophathelane lokuguquka komkhathi o-United Nations Climate Change Conference. Lolu hlelo lubikwa luzagoqela ingatsha ezihlukeneyo zikahulumende ezigoqela olwezamandla kagetsi, olokulima, olokuthwala kwempahla labantu, olubona ngokwakhiwa kwezakhiwo kanye lokwendaba zasekhaya ukwehlisa intuthu eyiyo kuwona umkhathi. Lolu hlelo lubikwa luzakwenza elimelika ligcwalise iziqondiso ezeglobal Methane Pledge, okuyizithembiso zokuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo akhokhelayo ekwehliseni isilinganiso se-methane emissions ukuze sibe phansi kokungamashumi amathathu ekhulwini 30% phakathi komnyaka ka-2020 kusiyafika u-2030. Inhloko kahulumende yeleBhilithani uMnumzana Boris Johnson uncome isivumelwano esilotshwe eGlasgow, eScotland, esiphathelane lokwehlisa udubo lokutshabalaliswa kwezihlahla lamaganga emazweni womhlaba esigoqela amazwe afana labo Brazil, China, Russia lamanye.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esithi uhambo lwakhe emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP26 kwelengilandi uyindlela yokuvuselela ubudlelwano lamazwe awentshonalanga. Kodwa ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi uhambo lolu alusoze luguqule ingqondo zenkokeli yamazwe omhlaba. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kujera.
Indaba ye-re-engagement angiboni izaletha inguquko masinya, ngoba sizabona ukuthi uhulumende kumele abe le nguquko akumele ayenze lapha elizwe singakakhangelele ukuthi i-re-engagement isilethele okuningi. So kathesi ngibona njengani ngamazwi kuphela ikuthaba kuphela, kodwa angiboni ukuthi uzasilethela okuningi kathesi ngikhuluma ngisenzenje. Okumele kwenzakale ukuthi uhulumende kumele abuyele lapha ekhaya umongameli alungise okuhluphayo okunjenge economy, okunjenge ukuthi abantu bayahlukumezeka, abantu abala freedom okumele babe layo. So nxa umongameli engalungisa lokho ngibona njengani i-re-engagement izaphumelela, kodwa okakhathesi ngibona njengani indaba samakhamera kuphela.
Kesizwe imbono yakhe. Umongameli Mnangagwa ubikwa esebenzise indizamchina eqatshwe kwele Azerbaijan ngamadola ayidlula isigidi esisodwa $1 million, lanxa nje omakhelwane abanjengele Zambia besebenzise indizamchina ezigadwa nguZulu Mathupha. Ingcwethi kwezomnotho elizwe umnumzana Angliston Sibanda uthi udubo olukhona ngolokuthi iningi alizwisisi ukuthi i-climate change kumbe ukuguquka komkhathi kuyini, njalo kuzaba lomthelela bani kumnotho welizwe kumbe impilo yabantu Mathupha.
EZimbabwe ngendaba udaba lweclimate change kusase lomsebenzi omkhulu sibili. Abanengi iningi ngalikazwisisi ukuthi kukukhulu kutshoni, iningi ngalikazwisisi ukuthi litshoni. Uyathola abantu basaqhubeka begamula izihlahla santando, abantu basaqhubeka abanye bechisa berelease le kuthiwa ngama-carbon emission. Yebo kambe i-percentage yethu ye-carbon emission eZimbabwe isasephansi ngoba thina sisasele izihlahla, sisasele lamagusu, sasele izintaba, kasikafiki ezingeni elinzima njengamazwe la esiwathi ngama-developed countries. Kodwa kuqakathekile ukuthi silondoloze khonokho esilakho. Yikho phela sibona sike saba lezindlala eziningi kakhulu, iwoma okukhulu kakhulu, izulu lingani kahle. Kusadingakala ukuthi sifundisane njengabosomabhizinisi ukuthi sihlanyelene izihlahla, silondolozenini imvelo ukuze izululine, ukuze umumo omkhathi uqhubeke usiba ngcono. Kodwa singaqhubeka sidiliza khona okukhona, siyazibulala, sibulala elakusasa lethu, sibulala elakusasa labantwa bethu.
Umnangagwa ubikwa ekhatshwe yiziphathamandla zikahulumende ezimbalwa kunye labosomabhizimusi. Ukutshela laye uthi udaba lweclimate change lumele luchazwe mgceke ukuze abantu baluzwisise.
Kukhanya lapha eZimbabwe indaba yeclimate change kayikazwakali, kayikangeni kubosomabhizimusi labantu makhaza. Asikazwisisi ukuthi ilink ekhona phakathi kweclimate change lalokho okwenzakala lapha elizweni ingaba ime kanjani. I-climate change ikhulunywa ngesaga, ikhulunywa ngamazwi a too technical othi engxenye abantu abakho kungxoxo le climate change okubanga ukuthi abantu bengazwisisa ukuthi ama disaster anjenge cyclone Idai esiwabone ngo-2019 kumbe ama drought esiwabona khathesi indaba yokuthi sekule climate change lapha elizweni njalo kumele lathi sibe silungiselele lathi sibe sikhuluma ngayo sibona ukuthi kulamathuba na esingawabona ku climate change njalo singenza njani ukuthi sizivikele ukuthi ilizwe lethu lingachabalali ngenxa ye climate change.
Umongameli Mnangagwa wethule namuhla amazwi akhe emhlanganweni lo lapho acothoze izijeziso zenotho ezafakelwa yena lenye inkokheli yebandla leZANU-PF kodwa wathi ilizwe leZimbabwe lizimisele ukusebenzelana lamanye amazwe ekuqedeni udubo lokuqhelisa ukuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC. Abacubungula ezomnotho bathi inyathelo elithethwe libhanga elikhulu ele-AIBZ elokumisa ukuthengiswa kwe-airtime ngobuningi alisoze lehlise ukuthengiswa kwemali emkambo wensitha. Bathi okungamisa ukuthengiswa kwemali yokulungisisa ezomnotho hathi ukulwisana lempumela yokuthengiswa kwemali. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amakampani aletha amagagasi kubo makhale khukhwini aphiwe amaviki amabili ukuba kuthi kufika umhlaka 7 lwezi ebe esehlelile ukuba azise uhlangothi lwe-Financial Intelligence Unit ukuthi azofaka ziphi indlela zokwehlisa ukuthengiswa kwe-airtime ngesilinganiso esikhulu kakhulu. Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezomnotho, uthi kakulungisiswe ezomnotho ukuze konke kulunge.
I-RBZ kumele ingakhangeli ikakhulu esithi ngama-symptoms kodwa ikhangele imbangela. Siyambona ukuthi kuzasiza khona lokho ngoba i-black market yona le iyabe ilokhu itshintsha iguquka isiba ngcono bezama ukuyigijimisa isiba wesi. Okumqokwa yikubana umkhonomi ulungiswe.
Umnumzana Effort Ncube olwela amalungelo oluntu uthi ukuvalela abantu abathengisa i-airtime akusikho ukuzalungisa umnotho.
Konke lokho akusoze kusebenze, kuzathwalisa nzima abantu, bathatha ngomunwe, i-economy idilizwa yibo. Kumele kulungiswe i-corruption ngendlela efaneleyo, iyabantu abaphezulu, hayi ukulwa labantu abazithengisela i-airtime abazithwala nzima. Akusoze kuyivuse i-economy konke lokho abakwenzayo.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi we-Vendors and Traders Association, uthi lokhu akubethusanga ngoba kwakukhulunyiwe phambilini ukuthi kuyangcolisa imvelo.
Kuyadinga ukuthi khona nasi also nxa sisebenza sikhangele ukuthi asilimazi ezemvelo, into ze-pollution landlani. Kodwa kwe-RBZ of course yazi ukuthi sokhangela kakhulu kumenemeni obenziwe ezimalini. Esingakukhuthaza ukuthi ama-members ethu atholakale engalindelanga le nto senzakala ukuthi bazame imizamo yonye ukuthi baziphilise. Silusizi kakhulu ekutheni sokuyahlukumeza indlela abaziphilisa ngayo. Kube uhulumende ebenike ebanikile maybe i-warning besithi gradually look for other things to do, kodwa ngakunjalo akusenani.
Unkosikazi Sifiso Hadebe, omunye wabathengisayo emgwaqweni, uthi baphakathi kobunzima obukhulu ngoba behluthunelwa zonke indlela ezibaphilisayo.
Ngibona ngani thina ama-vendors siyancindezelwa, sidliswa imbuya ngoluthi, kambe shuwa yonke into ngani siyavalelwa. Waye bengalwisani labo siphatheleni labe-black market ngoba kuyibo ababulala i-economy yethu. Iningi labantu libona kungcono ukuthengisa i-airtime ngoba ayihlali ingathengwanga, kodwa lokho abafuna ukusenza ekusibulala sikhangele.
Amakampani aletha amagagasi kamakhale khukhwini ayamukele ngesipho isinqumo esifakwe libhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe esokumisa kokuthengiswa kwe-airtime yamaphepha. Bathe lokhu kuyabaphathisa ekwehliseni indleko zabo njengamakampani, njalo kuzaphathisa ekuphunguleni ingcekeza kumvelo. Ibhanga elikhulu selithe ukuze kwenqatshwe ukuthengiswa kwe-airtime ngobuningi bayo. Umuntu othengayo kasavunyelwa ukuthenga kanye i-airtime edlula inkulungwane ezilitshumi zamadola eZimbabwe, i-$10,000. Amakampani aletha amagagasi agoqela i-Econet, Telcel le-Net1 aphiwe umgoqo wokuba kuphela uzibandlela womnyaka ozayo abe esehlise ukuthengiswa kwe-airtime ngobuningi kwafika kumashumi amabili ekhulwini nge-20%, kuthi kuphela umbimbitho kumnyaka ozayo abe esehlise afika kuchumi ekhulwini i-10%. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku